dare remakurukota ehurumende rabvumirana nhasi kuti vane makambani emafuta vari kuita zveuori vachiendesa mafuta pamutsika mutema vachatorerwa marezinesi. Gurukota rezvemhando dzemoto vafortune chasi vaudza vatori venhau mushure memusangano wemakurukota uyu kuti hurumende haisi kufara nezviri kuitwa nemakambani aya, izvo zvavati zviri kupa kuti veruzhinji vashaye mafuta edzimotokari. Kunyange hazvo hurumende ichinge yaita zvose zvinodikanwa kuti munyika muve nemafuta anokwanira veruzhinji.
Tinoti munhu wese awano pakati 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 panokuti hama dzedu neshamwari ndovowana mafuta. Ko vamwe vasina vanhu vari kumusorosoro kana vanhu vane mari toti havachakwanisa kunge vachitsvaga dhiziri kana peturo bodo. So tichatora matanho anokwanisa kunge ari ekutorera munhu rezinesi. Ndo simba redu sehurumende, nokuti rezinesi yekutenge mafuta wapinze muno vatengese rinobva kwatiri. Saka nausiri kuita zvatakabvumirana tichadhonza rezinesi redu usara wakagara.
Vachasi vakurudzirwa veruzhinji kuti vabhadhare zvikwereti zvavo kukambani yemagetsi yeZimbabwe Electricity Supply Authority kana kuti ZESA kuitira kuti hurumende igokwanisa kutengera nyika magetsi anoikwanira. Mashoko avachasi aya anouya panguva iyo veruzhinji vari kugara vari murima kuburikidza nekushayikwa kwemagetsi anokwanira nyika.
ZESA ine mari dziri muvanhu mumakambani dzimwe dzanga dziri muhurumende. Hurumende yakabhadhara 20 million iri kutipa imwe 20 million chikwereti chichihombe 1.2 billion. Tinoreva izvo kuti hatiri kuda kuti ZESA aite basa, nokuti kana ine chikwereti chakadai haikwanisi kutenga matransfoma, haikwanisi kutenga zvinhu zvakawanda, waya dziya dziya, maporo nezvimwe zvakadaro. Saka hakuna magetsi ende haikwanisi kunge ichibhadhara vashandi. Vashandi vanenge vachinyunyuta. Saka zviri kwatiri tese, ungave uri muzvina imba, muzvina bhizinesi, government ministry, kwangu kuministry svondo rakapera takaisa mita ese maministries ese tiba kuisa mamita, nokuti hatingambopfachura magetsi kunge mweya watokofema. Tinoda kuti tigadzire ikoko. Tokutarisawo zvakare kuti tingazoisa sikola mumabhilding akasiyanasa kunyanya zvipatara.
Vachitaurawo pamusangano uyu gurukota rezvekudyidzana pamwe nekutengeserana nedzimwe nyika vasiusiso mwoyo. Avo vanga vakamirira gurukota rezvemari vamutuli Ncuve vati uremu hwemari huri kusiyana-siyana mumabhanga, sezvo uremu uhwu huchionekwa nekushanda kunenge kuchiita bhanga rimwe nerimwe.
Kune inonzi interbank market, zvinoreva kuti musika unotengesewa mari yedu neyekunze. Saka zvinoitika ndezvekuti bhengi rimwe nerimwe rina mawedding buyer, wedding sellers anonge achipa marate akasiyana siyana, iwayo ndo anotoona nezvese bhengi osanganisa.
Zvichakadai gurukota rezvekubudiswa kwemashoko amai Monica Mutsvangwa vati musangano wemakurukota ehurumende wabvumiranawo kuti mitemo mizhinji inanganiswa nebumbiro remitemo yenyika. Masangano anoshanda akazvimirira anogara achinyinyuta kuti mitemo mizhinji haina kunanganiswa nebumbiro remitemo yenyika.
Zvakawandawo zvimwewo zvataurwa zvokugadzirisa zvimwe zvakanangana nekuti align zvatinoita zvese with the new constitution yedu yatakaendosa in 2018. Saka izvozvo ndo zvimwe zvataita zvaonekwa kuofisi kwaatoni general kuti zvisati panoda kugadziriswa zvichienderana kuti zvienderane nemutemo wedu bumbiro renyika yedu.
Amai Mutsvangwa vatiwo musangano wanhasi wabvumiranawo zvakare kuti dzimba dzinogara vashanyi vanenge vauya munyika dzivandudzwe.
Tanga tiona kuti malogisi edu mamwe anga adzikira mastandards aucha vachishaya mari yekuti vagadzise zvakanaka. Vachionekwawo kunzi gavhenensi vanga vachigavhenensi yanga ichitikwa inge isinatsomera zvakanaka. Saka padiwa kunzi pakudiwa kunzi patsvagwe joint venture yekuti tigadzirise mari Krishna Parks edu muzimbabwe onai kana pachivera akagadzirwa zvakanaka. Vanhu vemuzimbabwe vazhinji vanoona kwokuenda nevana pamaweekends, ndozvataakuda nekuti papasina tinyatsokugadzirwa zvakanaka. Akawanda mari Krishna Parks atinawo and tinoda kuti tipromotewo domestic tourism.
Amai Mutsvangwa vati hurumende icharamba ichiita zvose zvinodikanwa kuitira kuti veruzhinji vawane kugara kwakanaka. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndiri Thomas Chiripasi.